Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington ndichiti hey ino misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu kubvumbi 26/2019. Mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni vanovhura zviri pamutemo chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair muBulawayo vachikurudzira nyika dzekumadokero kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Vagari vekumasvingo vopenga zvikuru vachiti makanzuru avo haifanirwa kunge akaenda kuZITF achitambisa mari inobhadharwa nevagari sezvo kuZITF kusina chaanowana chinosimudzira makanzuru emudunhu rose remasvingo. Zvizvarwa zvekuChina zvinomwe zviri kupomerwa mhosva yekuwanikwa zviine nyanga dzezvipembere dzinorema makirogramu makumi maviri zvinopiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuitira kuti zvitongwe zvichibva kudzimba dzazvo. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muSouth Africa chinoudzwa kuti chinotorera kuZimbabwe visa mwana wacho akaberekerwa muSouth Africa makare kuitira kuti mwana uyu agare zviri pamutemo munyika iyi. Rimwe dutu mpengo recyclone Kenneth rinorova zvakare Mozambique, Tanzania neComoros. Mapazi ehurumende eMeteorological Service Department neCivil Protection Unit achipa maonero akasiyana. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.